manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamaguvhu 17/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
National Chairman Matoreem DC, my Kavita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Viviri, anotikana nezvara kuti Tsepiso vafungwa, pamwe chete nevamwewo wenguva ichifamba navo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Mapurisa anonzi aswera achiita mapurisa anodzivirira mhirizhonga, anonzi aswera achitenderera muguta reBruwayo. Vatungamiri venyika dzemusadhaki vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi. Ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri gumi, vasungwa nemapurisa muBruwayo nhasi. Studio 7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDC mudunhu reBruwayo, vaSwithin Chirodza, kuti tinzwe zvaitika.
Nauti National Chairman Matoro MDC, my Tabita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Viviri, anotikana nezvara kuti Tsepiso vafungwa pamwe chete nevamwewo wenguva ichifamba navo vebato ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu sekuti kuBruwayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga katakurirwa CTO neveZANU-PF. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency. Zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavana na police station. Vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo. Asi hatisi kuziva kuti ndeveCIO here, ndeveAmy here kana kuti ZRP. Asi kwavari kuchavala na polisi.
Vakwanisa here kumunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milo Chanaiwa. Ndodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yange yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchizva kuti pane kuratidzira musi weMande semuvhuro vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni, asi kuti vaende vachionawo vanhu vengu vadii vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBruwayo kwakamira sei?
Tende tutaura nemapurisa nazvino tiri kutaura navo mapurisa. Mapurisa ari kuda kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndopatirosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kuti tidzivirire mhirizhonga.
Muguta reBruwayo nhasi maswera makazara mapurisa imiwo maona here mapurisa aya?
Ndaona mapurisa atosvika kuofisi kwedu kutenderera paofisi tisina kuakumbira uyezve tisina kana kumboita mhirizhoni. Pazvira pachitenderera helicopter gunship town ndonge zvinonzi taakuhondo. Isu hatina munhu watakatika kurwisana naye. Pasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yeNational Army yenguva ari kutenderera kumpopoma nekuntumbani.
Mutauriri weMDC mudunhu reBulawayo vaSuthen Chirodza vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo kwakare. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta reBulawayo nhasi zvichitevera zhowezhowe yakaitika panze pedare raMajor Street neZuro Manheru zvichiteverawo mutongo wakapiwa Ishe Felix Hlahla Yamangwe Ndiweni. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muguta reBulawayo maswera makazara mapurisa zvisingawanzoitika mazuva ose izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina kugadzikana muguta iri. Kushaya mufaro uku kuri kuitika muBulawayo zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vakakuvara zvakaipisisa muHarare neZuro umo vanhu vanodarika zana vakakuvadzwa nezvombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga vanhu vakanga vapinda muguta zvichitevera kurudziro yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yekuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. NeZuro muBulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa Ishe Ndiweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekupusa zvivakwa kundava zinduna. Ishe Ndiweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu asi vanhu ava vakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu. Gweta raIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve raudza Studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare reHigh Court mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni kuri kunonotswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare. Mumwe mugari wemuBulawayo vaMoses Kumbweya vanoti mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumbamani.
Pane nyaya dzepolitics apo. Tagare isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu. Kurohwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto. Pamusoro pezvo vopinda vakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda. Ndione zvakakodzera. Tinopa kugununa kukuru. Tinoti isu sevagari Chief Ndiweni should be released. Anofanira kuregegwa pana kana nyaya.
Bato reMDC rine urongwa hwekuratidzira muBulawayo nemusi wemuvhuro. Murongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti Gweru, Masvingo neMutare. Pane chikwata chiri kukurudzirawo vagari vemuguta reBulawayo kuti varatidzirewo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa Ishe Ndiweni. Izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reBulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri. Munyori wesangano reBulawayo Church Leaders, Reverend Skalocele, vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga.
Isu sevechurch muBulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa, tinoti izvi ngazviitwe murunyararo. Ikodzero yevanhu kuti varatidzire, asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvavanofanirwa kuita kubasa ravo. Vasawanikwe varivo vanodenha mhirizhonga. Tapota.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatungamiri venyika dzemusadhaku vari kusangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Musangano uyu uri kupera mangwana. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yesadhaki inoona nezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu iri. mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndivo vari kutambidza chimuti kuna vamunangagwa kuti vange vari sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Musangano weSADC uri kutarisirwawo kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuZimbabwe nenyika dzekumawirira. Mukuru we Human Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvigaro izvi ndezvemadzoro uye zvinopiwa nyika chete kwete kumunhu. Ndabata Wamavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC kuTanzania.
Chekutanga chatikaita kutsanangura ndechekuti kutora chigaro chasachigaro weSADC Organ Tracker on Defense, Politics and Security hazvireve kuti kusarudzwa, hakuna sarudzo dzinenge dzaitwa. Chinongoripo chete ndechekuti nyika dzemuSADC dzinopana mukana chazvemadzoro zvekuti kana kukabva Zambia kwonzi nyika inotevera iZimbabwe pamajana iwayo. Pasina sarudzo dzinoitwa ndochekutanga. Chepiri ndechekuti chigaro chinotorwa nenyika kwete nemunhu, kureva kuti chigaro cheZimbabwe hachisi chigaro chavamunangagwa.
Mukupana zvigaro izvi, nyika dzemuAfrica dzinokoshesawo here mamiriro anenge akaita zvinhu munyika dzevakuru ava vanenge vachipuhwa zvigaro zvamati izvo zvinenge zvichipihwa nyika idzi?
Dambudziko riripo nderekuti mukupana zvigaro nyika dzemuSADC hadzitarisi zvachose mamiriro ezvinhu mukati menyika inenge ichipuhwa chigaro. Zvinongonzi idzoro renyika ipi dzokupuhwa vachitevedza madzoro nechijana pasina kutevedza kutarisa kuti zvakambomira sei mukati menyika. Zvichiunza dambudziko guru seratiri kuona iko zvino kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akanyanya. Takaona kuti mazuva mashoma apfuura mapurisa akashandisa chisimba chakapfuurira kurova vanhu, kukuvadza vanhu, matambudziko ekodzero dzisiri kuchengetedzwa. Asi zvese izvi hazvicherechedzwe. Pedzezvo utungamiri hweZimbabwe vanenge voda kuita sekuti paitwa sarudzo dzinotsigira mamiriro akaita zvinhu mukati menyika. Hazvisi izvo, kunenge kuri kubata vanhu kumeso.
Vamavhinga, nyika dzemuSADC dziri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisirawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain, America nedzimwe. Munoona here zvisungo izvi zvichishanda?
Zvisungo zviri kutaurwa nenyika dzemuSADC hazvina maturo uye hazvina zvizhinji zvazvinosandura kunze kwekuita sokuti vatungamiri veSADC vakatongopepana vachipapadzirana kumusana vasingataurirane chokwadi chekuti runziro ndeipi yaudza zvisungo izvi nezvirango zvakatemerwa vatungamiri. Tinoziva kuti zuro ndizuro uno mumwe mukuru wemauto muZimbabwe vapanyati vakatoiswa zvepasi pezvirango kuAmerica nenhau yekurohwa kwevanhu nekupfurwa kwevanhu pakutarisira kwakaitwa mugore rakapera kuna Nyamaguvhu nekupfurwa kwakaitwazve mugore rino kutanga kwegore rino pakafa vanhu vakapfurwa nemauto. Dambudziko rinofanira kugadzirwa nenyika yeZimbabwe hakusi kutsvaka mashoko edzvene kana kuti ekukwenenzverwa nedzimwe nyika dzemutambo mberi kweAfrica, asi kuri kutsvaka kuti sei vagadzirisa matambudziko. Tinoziva isu kuti koka rakagadzwa navamunangagwa Remote Land Commission rakataura pachena kuti mauto akapara mhosva vakatyora kodzero ngavasungwe varangwe nemutemo. Hazvina kuitwa zvese izvi. Kana SADC isingazvitarisi hapana zvairi kuita. Iri kungovaraidza zvayo nyika yeZimbabwe ichiitwa chikukuvata-vata matambudziko achiramba achizamirana panzvimbo imwe chete.
Tiri kunzwa zvakare kuti musangano weSADC uyu uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nekuchengetedzwa kwenyika dzemuSADC. Asi zita reZimbabwe haripo. Tiri kuona pakandwa zita rakaita seLesotho. Munozviona sei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zita reZimbabwe risiri paurongwawo?
Zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvinongotaridza chete kuti vari kuzeza, vanotya utungamiri hweZimbabwe, vanoda kudherera nyika dzavanoona sokuti idoko sana Lesotho ndovanenge vakungosainzwa vachinzi ngatigadzirisei zviriko. Asi tikada kutarisa matambudziko ari kuLesotho kupindira kwemauto mune zvimatongerwo enyika matambudziko akangofanana neari kuZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na maitariro muchaiwa avo vanogara ivo kumhondorongezi asi vanga vari muHarare umo vanga vari pakuratidzira kwakaitwa muguta guru iri nezuro. Kuratidzira uku kwanga kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Takaona vanhu vazhinji vachikuvara, vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Imi manga muri pachiitiko chanezuro here uyezve zvakafamba sei?
Zvinhu zvatibata zvisingaiti zvokuti tachidango demonstrate peacefully but hazvina zvina kufamba mushe. Vanhu varohwa zvinonzwisa tsitsi munoziva kuvanhu vaitwa ngemhuka. Zvinhu zvisina kutibata mushe zveshuwa zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakatirwadza kozi vanhu varohwa zvinhu zvasingatomboite nemapurisa. Tachidango demonstrate peacefully kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tunzwiko zvatiri kuchema but hazvina. Asina kufamba mushe.
Imi manga makaenda here kuchiitiko ichi?
Ndanditorimo muHarare ndandirimo. Ndaivemo.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei?
Inini ndandiri muna Masamora Mashau Memo. Saka tichifamba tichiimba tichidemonstrata zvakanaka. Isusu tatichiimba tiri mustreet tichiimba tichifamba tichiuyefamba tichifamba kuna Samora Mashau tichiimba. Pabuda mota yemapresidential guard vanhu vakatanga kudzoserwa kumasure takatanga kumhanyisiwa nemapurisa vakakadzwa bhati yegasi. Vamwe vangu vananditori navo ndatozosangana navo after 2 hours vachitaridza kutorohwa bhutsu dzatosara mastreet varohwa vanhu zvandirwadza zvisingaiti.
Imi semadzimai munoona sei zvaitika izvi?
Zvinhu zvisina kumbonaka semadzimai. Hazvina kutibata mushe zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvatirwadza kozi kutoabhuswa kurohwa madzimai muchihembe dzichifuguka kuenda mudenga muchirohwa nevana vadiki mapurisa vamwe vacho vangatori vana vadiki vachirohwa mazira anamai vavo. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti nekuti zvinhu zviri kuitika muzimba muno muZimbabwe zvinhu zviri kusangana nemunhu wese taishoka kungobatana tochema zvichemo zvedu zvinziko but zvatotaridza kutoti muZimbabwe macho hamuna president vedu havatorina hanya nesu havatorina basa neupenyu hwedu.
Imimi nhuna dzenyu dzanga dziri dzei semadzimai?
Tatichemera nyemabasa tiri masingu madha isusu. Tatichemera nyemabasa kuti titengese mastreet tinenge tichingomhanyisiwa vadi titengese mastreet tivavhotere kuchiita mabasa. Hakuna mabasa mari dzacho hadzisi kuwanikwa tikushaya kuti vana tovachengeta nei. Izvezvi vana vari kuvata mumakiu emvura vachicheredza mvura. Hakuna mvura vozomuka vaenda kuchikoro. Izvino tikusaga mari dzemaskupisi zvinongokwira mishonga tichizende munotenga nemaUSD tinomawaneti magesi hakuna. Zvinhu zvinotibata zvokuti zviri kuafekta kuzvinhu zvese kuzvinhu afekta madzimai kunyanya kozi tisine masishozi tisine vana titi tinavo paground zvinorwadza.
Imi makawanikwawo muchikandirwa hutsi hunokachidza here zvakafamba sei?
Tatozovageza kumeso takandirwa matiyegasi.
Kune vamwe vamanga muri kufamba navo matimi imi makatozovaona kwafamba maawa akati o ivo vanga vachiti vakabatwa sei?
Kozi zvakamboitika chipitipiti zvokuti pakapangomunomwe akangomhanya kwake umwe achiti asiya bhusu umwe akatochekeka achitarurwa nemheno yazi chabhoko vanga vane chabhoko kwete tsvimbo dziyadziya dzaaroshati achitarurwa nechabhoko pagubhu anga akatochekeka kurohwa chaiti tikatozotora hembe takasunga gumbu hapana zvatatichagoita.
Pavanga vachitaura nema pavanga vari kuti chii ivo vanga vari kukudzorai mumashure kana kukanda hutsi uyu unokachidza?
Hapana angachitaura nomwe kozi pakachingomhanyiwa saka patatimhanya nematiyegazi tichiri tikuchitiza matiyegazi tichikuenda kusaidhi zvisinaka ndokwavanga vachi wanjira kukudoko waka wachuya nako manji wakataka kuruwa wano hizi haina ndato zungu manja nda chikosura nda zungu ngeza kumeso uzo taka usaga wamu wangu mafoni wamu watu wangu shishi za tarasa mafoni ashina kukamba mwishi ashina waru wabanu nge kumbe wana wago so
tipeo norondo yenyu semudzi mai murukura rama seizu vanezuwa uye jejijwa mga dako una chisanduka
deva chisandurira zvinhu kwaone kwa mabasa vana vedu vaenda kumabasa izvo zvimwe harare dzangu vampafa vana vakuita vana vakuita zvemadrugs nepapisaka pekuti hakuna mabasa deita batsirikana zviri kurwadza mupenyu womunonzi babo wakurwadza vana vangorarama upenyu chiro kwamendeka kuchikoro mwana zvinenge ichiro akapasa hakuna mabasa anopedzera kungoita bragadive haatarwadziwa
saka imi munorarama sei zuva nezuva
waini ndinotengesa ini ndinototengesa ndinotohodzawo zvinhu muharare munotitengesa panze ndoupenyu hwangu ndinototengesa nditori vhenda vana vangu ndokutoendesa kuchikoro tinenge tichingomhanyisa tichingotenga zvinhu tatongojaira ndoupenyu hwacho hwatinotorarama muharare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinetsu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yes, no, tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevanhu vanodarika zviuru zvina. Vagere muKenya asi vaine midzi muZimbabwe. Vanhu ava vagara munyika iyi kwemakore makumi mashanu nemanomwe asi vanga vasina magwaro anovaratidza kana kuvacherechedza sezvizvarwa zveKenya uyewo vasina magwaro anovacherechedza sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi hurumende yeKenya yakatanga mazuva apera kuchicherechedza vanhu ava kuburikidza nekuvapa mabirth certificate. Kuti tinzwe nezvenhoroondo yemhuridzi, tabata mumwe wevakuru vemhuridzi.
Inini ndinoitwa vaOliver Muregerera. Nzvimbo yatigere tinogara nzvimbo inonzi Kiamba kubva kuCentral Kenya muKiambu. Nzvimbo yekutanga yatakatanga kusvikogara chipinda muno muKenya muna 1962. Takasvikogara panzvimbo inonzi Ngongo. Tikazotama takubva muna 1963. Tichiuya pano panonzi paKiamba munzvimbo yeKiambu iri Central Kenya, Central Province.
Makapinda muKenya muri vangani 1962?
Muna 62 nguva iyoyo ini ndakanga ndichiri muduku asi kubva mutsananguro dzaitsanangurwa. Vabereki munomu vakapinda muna 62, grupu rakapinda rekutanga ranga rine vanhu vanokwana 12.
Chii chikuru chakaita kuti chikwata icho chevanhu gumi nevaviri vasiye kuZimbabwe vachienda kuKenya?
Tsananguro pfupi dziri pachena ndedzekuti idzo kuuya kwavo hakuna kunge kuri kuuya kwekuya kuzobvakacha kwete. Vanhu vakanga vari vechechi yaJohani Masowe inozikanwa muZimbabwe yese. Zvino vakatevera Johani, ndo vateveri vaJohani chaivo chaivo vechokwadi. Vakatorwa naJohani vachinzi vakufamba nebasa rake. Vakauya naJohani Masowe kusvikirira vasvika muTanzania. Ndoma vakazobuda muTanzania vakuuya muno muKenya kuzopinda kwavakaita muna 62. Asi vakapinda vari vanhu vakauya kuzoparidza vhangeri.
Saka chii chakazoita kuti vagare muKenya panzvimbo yokupfuura vachiparidza vhangeri?
Sekupinda kwavakaita munyika ino yeKenya, iye Johani Masowe akati nzvimbo ino yeKenya ndo ichaevangelization station yekuti iyo anenge akabheza wakabheza muno vachizobuda muno vachifamba nedzimwe nyika kusvikirira vapedza chipikirwa chavakanga vapikirwa kuti vanofanirwa kuti vafambe nyika nomwe. Nyika idzodzo idzo kunge dzazara ndo pavanozokwanisa kuti vadzokere kuZimbabwe.
Saka vakatambirwa sei muKenya kubva 1962 iye?
1962 muKenya munomu vakauya Kenya isati ya independence, isati yapi ya gena independence. Vapinda muno vakagara kusvikirira Kenya ichizogena independence. Zvino independence yakatorwa vamuno ndipo pakazotanga ushamwari wakatanga na president wekutanga wenyika ino yeKenya Jomo Kenyatta. Ushamwari wacho wakatangira pamwana wacho ainzi Peter Muigai Kenyatta. Ndiye akava neushamwari newabereki wedu kusvikirira azotora ushamwari huya ndobva atibatanidza nababa wake Mzee Jomo Kenyatta. Kubva ipapo ushamwari iwo wakabva wagadzira kuti vakuru vedu kana kuti vabereki vedu vakava vanhu vakava nechivimbo chekuti hakuna chakaipa chese chese chingava wani, nekuti vakava vanhu vakavanga vakatsigirwa neumambo ariye president. Saka na kugara kwavo havana rimwe dambudziko ravakawana. Kuzosvikira kufa kwava Jomo Kenyatta, vaJomo Kenyatta vafa ndopakatangira dambudziko revapostori vakauya nababa Johani mukati menyika ino yeKenya, nekuti vakatanga kusungwa kupinda mumatorongo kuti vasenze vanhu vasasasenzi vaakutadza kusenza, nekuti vanga vasina matsamba akakwana vaakunzi maforina vanofanirwa kudzokera kunyika kwavo.
Tichiona nguva yese yavakanga vagara muKenya, chii chakavataisa kuti vange vachiwana magwaro emuKenya ekuti vagare zviri pamutemo?
Constitution yakanga iripo kubva paindependence yanga isina maarticles anobvumira kuti munhu ari foreigner angapuhwe citizenship.
Saka dambudziko irori tichitarisa pane upenyu hwanhasi riri kugadziriswa sei?
Kusvika padambudziko ranhasi rineiri tinototi takatanga kununurwa kubva munana 2010 pakaimplementwa new constitution yeKenya. Zvino zvakaitika izvozvo ndozvipakabva pazowanikwa mamwe maarticles akakwanisa kubvumira kuti munhu ari foreigner awane citizenship.
Manga makateerera kunava Oliver Muregerera, vanove mumwe wevakuru mumhuri yevashona vagere mudunhu reKiamba muKenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7, animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chapungu 2. Harare City 1, Manika Diamonds 2. Chicken Inn 1, Yada 1. Topedzira nemutambo waitwa pakati peTel 1 neBulawayo Chiefs wapera uri mangange 2-2.
Bana, you know I love you, right? I give him my all, babe. You're all that I need. You make me happy. First time I saw your face, Jimmy Choo's baby, saw your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist, ask silly girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your place, trying to make you dish all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes.
That you be dating, ma.
My baby trying to tell it tight. When it's in, it's a guy you could tell it back. Came through old school, ding and wine. But now they could tell you good thing with tight. Baba ndakuunzira madora, kuti nditore your daughter. Mama ndakuunzira morora, welcome your new daughter.
So what up, you I'll get you my own. So what up, you I'll get you my own.
Hey, Anzi Zawada Mumanzi wa Titan uchiwa kwa muri uchiwa kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Sachigaro weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, Muzvare Tabita Kumalo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri vasungwa nhasi nemapurisa muBulawayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti paWWW.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 17 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uMamu Tabitha Khumalo noSenator Zwelithini beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala. Kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe.
Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo.
Kambe i-$30 impahla yadilizwayo singaze hambise umuntu ejele okweminyaka emibili. So sekuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Abaningi basola isigwebo sokupika okweminyaka emibili esetheswe induna uFelix Nhlanhla yamangwendliweni besithi silokwenza lezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo wona atshone enyakazela kuleli dolobho namuhla abophe amalunga e-MDC agoqela umgcinisihlalo waleli bandla uNkosazana Tabitha Khumalo loSenator Tshepiso Mpofu. UMakhumalo labanye bakhe babotshelwe elokitshini leChabalala lapho ababikwa bebechasisela abasekeli babo loZulu ngokutshengisela kwe-MDC kobulawayo ngomvulo. Ukubotshwa kwabantu laba kuza ngemva kokubotshwa kwamanye njalo amalunga e-MDC eHarare izolo ngesikhathi elungiselela ukutshengisela. Sixoxele sikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza wachasisa ngokubotshwa kukaMakhumalo labanye bakhe namuhla.
U-Honorable Tabitha bebehambe khona ngale ukuthi baphendule imibuzo yabantu njengoba phela abantu bafuna bakwazi ukuthi ngomvulo bazatshengisela njani. So abantu laba kumele sibaphendule imibuzo yabo ukuthi utshengisela okwangemandla njani kuyabe kulokuthula. Abantu babuza futhi ukuthi kufunakalani, kuzabe kutshengiselwa okwesikhathi eside onganani, abantu abamele babuye khona ngale ngabantu abanjani. Yonke imibuzo leyo kumele iphendule abantu sikhangele nemathupha. Bekungenelisi njalo akwenelisi ukuthi abantu bonke laba abafuna ukuthi bephendule sibaphendule emafoni. So nginanzelela ukuthi uMamu Tabitha Khumalo loSenator Zwelithini beqoqile ukuthi bahlangane nabantu endaweni yeChabalala. Kodwa ke sibona ukuthi amapholisa vele okwabo yikuzama ukuthi bephazamise inhlelo zethu sebebothiwe, and so kunzima kithi ukuthi naw siqoqe njani abantu kuleso sikhathi.
Athini wona amapholisa nxa likhulumisana lawo?
Kabafuni kukhuluma, bathi khona mina ngihambe e-Rose Camp ngiyokuza abe-publicity office. Abe-Rose Camp ngomgqibelo ngifowethu babevalile vele, akula mpholisa ozanika. So kwami naw ngikuzama ukuthi ngithole lokho engunika khona ngisebenzisa abanye bethu abebandla abangabi belo lwazi.
Sizwa kuthiwa wona amapholisa atshone enyakazela edolobheni, yebo kunjalo?
Iqiniso lelo mfowethu, ngathi e-ofisini yethu bafikile singabanxusanga amapholisa, azange sicele amapholisa njalo azange sikhulume thina ukuthi umsebenzi wethu uyakulodlakela, ngithandisa usebenzi balelo ukuthi dli. Azange sibatshele ukuthi thina sizasiyenza into ezilodli phakathi, nakodwa sibabone sebegcwele e-ofisini yethu ngaphandle kwe-ofisi yethu singabanxusanga. Bekule helicopter gunship ebibhoda lapha edolobheni, ngazi ukuthi bacabanga ukuthi enxa yethina sesiye empini yini, thina vele asikho kulendlela empi bekula masoti izolo njalo ade po border efike endaweni zempophoma
umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kobulawayo sixoxela ekhona le kobulawayo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi yena ubengadobhi ucingo Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esithi uhulumende uyamhlukuluza nje. Uxolo sihlobo zami, imayikhi yami ibisivalile lapha. Uzulu sechotoze ukubotshwa kwenduna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni. Esithi uhulumende uyamhlukuluza ngoba ehlezi esola umbuso wezanu PF. Undiweni ufunyanwe elecala lokubhidliza impahla yomnikazi njalo wagwetshelwa ukupika okweminyaka emibili izolo. Umantshi umkhiphele inyanga eziyisithupha wathi usezapika okweminyaka owodwa olengxenye. Abanye abasolwa ekade bebhekane lecala linye londiweni bona baphiwe isigwebo sokwenza i-community service. Inkundla ekhangelane lokuvuselelwa kwamasiko lobukhosi bamaNdebele e-Royal Crown Council layo yethule umbiko namhla ichothoza ukuvalelwa kukandiweni. Sixoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
UNdiweni kazange ediliva lokho okuthiwa ekudilivile njengoNdiweni. Wakwenza njenge-institution eyinduna. Bahlala phansi lesigaba lama-advisors yakhe babuya le-judgment ukuthi lokho kumele kwenziwe isigaba savumela labayakwenza. So enenkinga lakho mina kanti kwenziwa kuyini ukuthi lowo owayephanjaniselwe kumbe owayebona ukuthi induna ifake isigwebo esingalunganga indaba engayenzanga iyaphile kulokuthi kube yi-criminal case because kululazisa i-institution yobuduna. So ezinye induna futhi ezizaba lamacala njalo zizaqasa ukuzibuza ukuthi kathi nanganika isigwebo izizabothwa njani. Kanti indaba omejistrate benika izigwebo zokuthi abantu bamele bevithwe amapolisa ehambe ediliza lezo zindlu zabantu kumbe belahlela impahla phandle kodwa sikaze sibone umejistrate ebothwa kuthiwa inike i-judgment e-wrong.
Bakhona abathi ukuvalelwa kukandiweni kulokwenza lezo mbusazwe. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela lawe?
Kusegcekeni ukuthi indaba le ayisiyo yokuthi kwenzeni uNdiweni but sekusika indaba yezomsazwe because uzananzela ukuthi abanye bonke laba abayi-23 abayi-22 abadesethweswa labo licala banika i-community service. So yindaba yena enganikwanga la i-community service kumbe wafayinwa yena wasenikwa i-community service. Singakhangela ukuthi sale ekhulunywa ngayo ukuthibadiliza uthango lani isibala imali engange-300 bond $30. Kambe i-$30 impahla eyadilizwayo singazihambisa umuntu ejele okweminyaka emibili. So kuyatshengisela ukuthi bebevele bemdinga.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsakazo weRadio Bukalanga uthi uphakathi kokuziqoqa lokudinga yonke imitshina edingakalayo ukuze uqalise ukusakaza eZimbabwe yiloba nini nxa uthe waphiwa ilayisensi. Okwamanje lumsakazo utholakala ebulenjini be-intanethi kuphela njalo usakaza ngesikhalanga ngenjongo yokuphakamisa lolu limi. Sixoxele umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kulumsakazo umnumzana Sibanjana Junior.
Sicela kakhulu losizo kuhulumende, sicela labanye abangabe befuna ukufaka isandla ukwenza ukuthi iRadio Ukalanga siyifake ibe le license. Isiregistriwe, siyicompany eregistriweyo esiphethe le certificate, siqale sayiregister as a trustee, sazoyiregister as a company. So sesilinde nje ukuthi sithole ilayisensi esuka kugovernment waseZimbabwe besivumelela ukuthi sibe khona enkundleni zokusakaza. Abalezandla abafuna ukusisiza bengangithinta kule number +27 60 386 2920. Bezothinta omunye engihambisana naye, engisebenza naye uDifal Bango ophesheya England ku +44 78 65 67 99 77.
Ukusakaza ngesikhalanga sibanda, ungathi kuyaliphathisa yini ukuvuselela lokuphakamisa lolu limi?
Ungabheka ensukwini zanamhlanje, noma ukhona apha eSouth Africa ngihlangana lo muntu uyangithola ngikhuluma isikhalanga. Noma manje namhlanje mangikhuluma isindebele mbone ngani ngilahlekile kakhulu, kodwa ke kungenxa yomsakazo engikiwo. Ngiyakhuluma isindebele, ngiyakhuluma zonke indimi ukwenzela ukuthi wonke umuntu azwe ukuthi sihlanganisani, ngoba ziningi izinto esizenzile elimini lesikhalanga. Sile midlalo ebizwa kuthiwa kuntunu wa bangale, obizwa kuthiwa kwataka vamitunu. Miningi imidlalo esesiyenzile kuma dramas esikhalanga, kodwa esesakazweni kuzoba lamanye esiwashutayo abonakala kubo mabona kude, afana labo jokochoko labo bhukuza. Izinto esizenzayo ku Radio Ukalanga zonke zena lezi, ngithi ngivalelise ngolimi lwakithi ngithi wakule the big inkono ekhumba, the king of the jungle, the general evergreen msana sina kokule msana kalamila muhamu ekazene ka tuzwane sika lala goma lumela kafuna maine mbeleko msana kakulezani sa muhamu kukubabe ndithi bye bye.
Umnumzana Sibanjana Junior ngumqoqo wenhlelo zomsakazo we Radio Bukalanga, sixoxelaye ese Johannesburg. Ngeviki edluleyo bebele fundraising khona le Johannesburg wele South Africa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampala furembula.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kweze maphandleni namuhla, omama abazithweleyo abalindela ekliniki yesitezi eGwanda bahamba umango omude besiyadinga amanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi kuminyaka emibili edluleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Udubo lwamanzi ekliniki yesitezi luqale ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuna kwezulu eliningi okwadala ukuthi injini edonsa amanzi icwile phakathi komfula ife. Umnumzana Chemist Ziba ube ngumanjinela obekhangela le njini.
Udubo lwamanzi lapha neklinikhi kwaqalisa ngocyclone. Basuka umfula wagcwala kakhulu waze wabhoda izindlu ezile njini zasinka. So lapho kwaqaliseka khona udubo lwamanzi. Sayibisa lapha eGwanda bayihambisa koBulawayo, bathi ayisalungiseki ifuna imali eningi.
Kusukela lapho kuze kube lalamhlanje, omama bahamba besiyalindela ekliniki esitezi kumele bahambe lamanzi abo kumbe bazimisele ukuhlala besiyawakha emfuleni. Unkosikazi Sylvia Svanda lilunga lekomiti ekliniki esitezi uthi impahla zale kliniki ziyigeziselwe emfuleni lapho izakhamizi ezinatha khona okulakho ukudala imikhuhlane esihudo.
Amalineni servers ayewatshwa emfuleni, hayi abantu babesebenathi ingcekeza yodwa. Idaria ke siyithini ngensuku zalamhlasho ukubonakala umuntu ezithwele eqansa lenkonxa ehamba ekhilikithela emagodini angani ungaze kwenzakale okunye. Phela umuntu uyabeletha at any time, angabelethele egangeni khonale. Kuyayangisa ilizwe linje, thina sesithi sibili sesazuza ukuzivusa kodwa sibuye sihluphe kokudlula. Hayi.
Unkosikazi Progress Panda uthi izakhamizi bezisizakala lazo ngesikhathi kule njini edonsa amanzi emfuleni ngoba bezisenelisa ukunatha amanzi ahlanzekileyo, kodwa kwamanje sekumele banathe ndawone lezifuyo zabo.
Khathesi ungaze uhambe, kumele uhambe usuka endaweni yakho uthwele amanzi, ngoba ungekele ukuthwala amanzi ungaze uphiphilise awusozulinathi uzaziye linathela ekhaya. Nxa kuyikuthi utshala ikhanda lingakubulala endleleni lokuthwele iphilise esikhwameni. okukhona okunye ukuthi lapho esivele sinatha khona labe kuvele kunathwa khona even abe clinic even ithina ukuthi kunathi inkomo kunathi donki yonke into yanatha khona but amanzi lana depontshwa injini abe ngani ngamanzi asefu
izakhamizi esitezi zincedisana lenhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe Orders ngeviki edluleyo zihambe zafika ekhansilini eGwanda ukuze ziyokuzwa ngodubo lwenjini yabo. Unkosikazi Santa Ncube ngomunye walabo abangene umhlangano leziphathamandla zekhansili ezimaphandleni.
Basekuthi umumo welizwe njengoba libona umumo welizwe unje asikwazi mbe kuzalunga. Anto ya wanti nito za kona azibalansi. So asikwazi basithembisile bathi end of the month. Injini leyo bazayibe sebeyithengile.
Umqondisi weWaters unkosikazi Juliet Ntuwane uthi inhlanganiso yabo iyancedisa ukufundisa omama ngamalungelo abo ukuze bathathe amanyathelo lapho bencindezelwa.
Ezintweni ezinjengokuthi bayabona ukuthi kulento ezingahambi kuhle kababhale izincwadi bahambe bayilanda umuntu bayithola impendulo directly from umuntu onguye oconcerned kulokuthi bahlale ekhaya belokhu bemangela ukuthi kuzalunga nini. Ezizinto azilungi ngoba engxenye abakhulu abasehofisini babe bengazi or babe besazi bethatha advantage ukuthi abantu emakhaya abakwazi.
UZulu kulethi isabelo sebhekane lodubo lokusilelwa kwamanzi kulandela okungani okuhle kwezulu nakenye osekudala ukuthi iningi lihambe imango emide ukuyawadinga. Nimele umsakazi weStudio 7 ngiseWilonke ngu-Albert Ncube.
Lamlela nampala fobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Sibonge ijahe elidala uAlbert Ncube ngokusethulela ezemaphandleni. Singene kuhlelo lweza besifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, umkhokheli wogatshalwa besifazana kubandla leMDC. Sixoxelaye ngaphambilini kokutshengisela kwaleli bandla. Uqala ngokusichazisela ngenyathelo elithethwe lugatshalwa besifazana.
Sina njengabomama khangela udaba lamagesi. Nga siza kweta ama hola, ali chumi la kondi, sasini la magesi. Kutu kutu kumele umama ayetina inkuni, ni parasini kumbe ika asu kutu apeke nabantuanu kutu bala lebe chumi. So kumele umama tinga malashe u aina impasa ze mubi. Nga suspenda iskate sime nisini la manji. Umama uye futi otuwega niyo hamba espora neni. Loba kusedorobheni sithola mama beqeda isikhathi esiningi esesiboraneni okubisela ngemuva intuthuko yama-families. Sicina singasayenzi lutho njengabomama ngenxa yokuthi isikhathi sethu siyadliwa ngokuthi siyedinga izinto ezimele ziprovide nguhulumende izinto ezingama-rights ethu. Singakhangela izschool fees kazisabambeki abantwana kabasayi ezikole omama labo babo abasebenzayo abahode nxa isehlulekile ukuthenga ama-basic imuli yiyo esafayo umama nguyoba le-stress esiningi. Sikhangela futhi indaba yama-sanitary way kumbe futhi ngama-pads. Umama nguyomele abone ukuthi khona amantombazana abantwana abangamankazana balaba-pads. So ama-pads akhona akabambeki angeke ngiye kuthenga ama-pads endlini kungelampuku. At the end of the day i-health kumbe engathi impilakahle yabantu bangomama namantombazana icina ingasekho right isi-compromise.
Kwaye kwaba lokutshengisela kwakuqala okwe-ZCTU abanye abesifazana bathi badlwengulwa abanye njalo bahlukuluzeka.
Singakhangisi umuntu esiyazise ama-lawyers awe-human rights amadokotela aku-stand by la mapolisa ona nawo abe khona asikhiphe nini mentality yokuthi amapolisa azositshaya. Amapolisa amele asigcine and kumele sibayenze basigcine sibafose basigcine ngoba yiwo umsebenzi wawo umsebenzi wabasokutshaya abantu.
Manje ngemva kokutshengisela lokhu-ke ubona ingani uhulumende ngalalela izikhalazo zenu impilo yabesifazana labanye izaba ngcono limbona nje vele elalela izikhalazo zenu?
uzalalela ngoba kathesi ngakhangela sebezama imizamo eminingi kakhulu ukuthi basivalele ukuthi sikhanga sebezame konke ipropaganda amanga konke ukuthi singatshengisile ngoba bayakwazi ukuthi khona i-demonstration i-powerful. I-demonstration le siyenzayo sifuna ukuthi sifose uhulumende ukuthi ahlale phansi nomongameli wethu advocate Nelson Chamisa sibe nale sithi transitional government, not i-government of national unity njengakuqala leyani. Sifuna ukuthi kube le transitional government ezagoqela bonke abantu, ama-stakeholders wonke, bonke abantu babe lombono ngoba ilizwe leli kahlule lezami kuphela. Ilizwe leli ngelomuntu wonke, so umuntu wonke kumele aparticipate ekutheni ilizwe leli lihambe kuhle. Kungakhangela ugwalo lwethu okuthiwa i-reload. Singakhangela u-step number one wethu sifuna sathi sifuna ukufaka i-pressure esiyithi political ye-diplomatic pressure ukuthi khona uhulumende lo avume ukuhlala phansi siyenze i-genuine dialogue, not i-dialogue le epolad esiyibonayo leyi ekuthiwa khona iyabizwa ngumnankagwa yena umnankagwa wakukhona kunguye owehlulekayo, kunguye ofeyilayo, kunguye osenza sidubeke. Ungathi wena kunguye osubulala ilizwe, nguwe futhi osufuna ukubiza abantu ukuthi bazohlala phansi. Thina sifuna i-arrangement okuzabuya khona umuntu o-neutral, ithi abafundisi, ithi abantu abavela phandle bezosihlalisa phansi sonke ama-political parties are concerned, ama-stakeholders are concerned, nothi ukuthi khona sitshele okokuyenza umnankagwa si-appointele u-commissioner kumbe u-chairperson ngumnankagwa yena umnankagwa wakukhona kunguye umuntu oyehluleka.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Barbara Thanyanyiwa, umkhokheli wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC. Sixoxelaye eseHarare, ibandla leli lisaqoqa ukutshengisela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lichona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ismail Dlamini ongomunye abeZimbabwe asebehlala eKenya asebele minyaka edlula engamachumi ayisithupha, 60 years behlala eKenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo. Ya, ungasitshela ukuthi ufike njani khona ngapho eKenya?
Hayi, sina sasifika kudala nje singabantu benkonzo.
Lalihamba lisiya khonza khona ngapho, kwase kuhamba njani?
Abafike suka elizweni leRhodesia, iZimbabwe ingakakhululeki ngama-something 50s, 60s, akazali sikube bazongena e-East Africa lapha kuyukuthi bavelela ezansi kwe-Africa khona leRhodesia, basansa namazwe bayeZambia, Tanzania, bazofika eKenya ngama-60s, 61. Thina abanye sasibancane, abaningi bethu bengakazalwa, abaningi bazalelwa khonapha. I-generation leyo yiyo lesithethe ikhulumisana lehulumende yeKenya ukusukela isikhathi sika Jomo Kenyatta, ukufikela isikhathi sika former president Moi, ukufikela isikhathi sika Kibaki namhlanje sibe uhuru. Yiyo ukuhlala kwethu sikhulumisana labo sibatshengisela la ngokuhlupheka kwethu ngokuhlala kwethu. Siyazana sibe zingane zifanele ukuthi ngayezi esikolweni, singabantu aseza ngenkonzo kakhulukazi abazali bethu ngebenza ngeze kankulunkulu, baba ngabantu abashumayeza evangeli. Yikho-ke ekushumayeleni ivangeli labo kwahlala kwafikela ukuthi usapho zuselukhula, kodwa-ke bengabantu abaye bengama-missionaries, njalo bengabantu abaphila ngemisebenzi yezandla zabo, babe ngabhalwanga ngabelungwakhe.
Lihlala njani langene emphakathini wakhona ngapho eKenya?
Ezindaweni ezitshiyeneyo njengamathawuni akhona, kodwa kakhulukazi iseNairobi kuliya kungamathawuni okukhona lapho esihlezi khona.
Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngakho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu basebize khuluma uhlobo lwabo, sizelwe khuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana athi bazeleyo thina ngazazala namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakivo olwenzele yabobaba wethu.
Abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Nabo kakhulu uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya, kakhulukazi yazi isiSwahili, i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethisa abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi ungasingathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu.
So lokho wafika khonapho eKenya ngama-60s awuzange ukuyefika futhi ekhaya?
Asikafiki ngenxa yamadokhumenti okutravela njengoba nalokho esikhala ukuthi siphiwe izincwadi.
Hayi, kuyozwakala. Isibongile kakhulu, ungavalelisa abalaleli.
Hayi balaleli, mina ngiyabuka eka futhi khonale lapho kuvela khona abazali bami bonke bezabili, umama lobaba, umama umamkhulu. Yikho-ke ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana lo muntu ophetheya kwamazwe okhuluma ngohlobo lwayeneyo ukuthi kulabantu abasendaweni ethize. Sifakeleli imithandazo ngale le ndlela zokulisa lokukhuluma labantu abafaneleyo abangama-rights ekumele lathi siye ngabantu esibonakalayo emhlabeni. Singathokoza ngakho kakhulu njengoba nalizwile nje lali sincedenini ukuthi sizwe siphumelele ukuphatha izincwadi lezo. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathi sibongile. Hayi, siyakufisela inhlanhla.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mkhulu wami.
Lo-ke bekungumnumzana Ishmael Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Kenya, ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lilani.
Siyabonga ke jahili dala Chris Gande ngokusethulela uhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Nansi impumelo yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League okuyimidlalo edlalwe lamhlanje. Chapungo 2, Black Rhinos 1, Manika Diamonds 2, Harare City 1, Chicken Inn 1, Yada FC 1, Blawayo Chiefs 2, Utel 1, 2. mampintsha ehamba le ntokazi yakhe uBabesa singa kehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa namhlabo phe umgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo labanye kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.